vanhu chiona ikuti mangwana maenda kunovhota ndinoziziva kuti mangwana pachada kuti pavamwe vanhu vashungurudzwe nekuti maraini anenge akareba vanhu vongoita hasha kana kuita chinya chokuti haregai ndichienda nekuzvinhu hazvisi kufamba vachaedza kushungurudzai vakadaro asi ndinokumbirisa kuti munhu wese ngaaende anomirira paraini kusvika avhota hakuna munhu anodzoswa kana ari paraini so chikumbiro changu one ndechekuti ngatibudei tese tinounza shanduko ndoda kutenda mazimbabweans nekusapota kwavatochiita kunyanya nezuro kwatakaita rari yedu muno muharare kwese kwese kwandakapoterera vanhu vaitaura nyaya yeshanduko saka ndiri kukurudzira izvozvo chechipiri kune masabhuku ari kunzanza achati vanhu huyai tiite muraini tiinde tinovhota musateerere zvinhu zvakadaro hakuna sabhuku anokumanikidza kuti uvhotere pausingadi nokuti chauri kuvhotera uri kuvhotera mabasa uri kuvhotera upenyu hwakanaka naiye anotodawo kuyamurwa ende patinosvika pachina pachishanu marizalts abuda ngavazive kuti kuchavara nokuti isu hatigoni kusapota matraditional leaders vanoshungurudza vanhu
vatsvangirai vachanovhotera kupi mangwana
mangwana ndiri kunovhotera kumount pleasant ma10 10 10 30